Saka tineka kushira hika kondi nudaira kuti asiva anawe Zimbabwe kuruzire ya takaita somsangano tagara pasi. Takati ngati kuruzire anawe Zimbabwe kuti akuna zakadaro chaitika. Totasura kutuwa mlanga kwa vato pana wagazikana tichataura navo. Tokumbira ma reforms, tokumbira free and fair election, tokumbira respect. Kuti ngalatipo respect sivana wenyika ino. Ngalate vana wenyika ino respect. Varege kurova vanu hende yeku free and fair election titande bora toze. Zivano wa mwechete wa neruku vuto rumwechete tiko kwansa kuenda mberi toku mzirawe zanu pevu varipo eko zino kutika na wane njere kwenza nyika mberi nga wawie wafotere MTC Alliance wafotere wa Tsvangirai sa president nema MP anenga aripo nema kanzela anenga aripo
Vanga wari mutauriro MDC inotungamirwa na Professor Walsh Mwengube vakura wone chuhai vari parunari muHarare ne Studio 7
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega musakanganwe.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Momo yevanhu vairatidzira munyika dzevechitendero chemuslim pasi rose vakafora vachiratidzira vachishoropodza danho reAmerica rekucherechedza Jerusalemu seguta guru reIsrael. Zvichisvitsawo pakuti kuratidzira kwakaitika muGaza kusiye mumwe murume anove chizvarwa chePalestine afa. Sangano reUnited Nations Security Council nemusi weChina rakashoropodza zvakasimba kurwiswa kwemauto anochengetedza runyararo muDemocratic Republic of Congo, izvo zvakasiya mauto 10 nemashanu ekuTanzania anochengetedza runyararo pamwe nemauto mashanu ekuCongo afa. Vagari nevanomirira vagari vemuHarare vari kushoropodza guta reHarare nekurasika kuri kuita mvura yakachena nekuda kwedambudziko rekutsemuka kwepombi dzinofambisa mvura panguva iyo vamwe vagari vasiri kuwana mvura. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe mukati medhorobha mune dzimwe pombi dzava nenguva yakareba dzichibudisa mvura pasina kugadziriswa. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mumwe mugari wekuWarren Park vaGod knows homwe vakati zvinovashungurudza zvikuru kuti ivo kwavanogara havana mvura asi vachiona mvura yakachena ichirasika zuva nezuva.
Mvura yatinoona ivo mazvose ichingopfachuka-pfachuka kwapota nokudhorobha nomu mvura iringopfachuka, asi kwedu kumaruwa kwatinogara hakutorina mvura. Vana vari kumugira makuseni oga oga kuti vanochera mvura, ikanzi yauya mvura yedu kwainotobuda uko inenge itoritsvina iye atinotisuwejiya, asi muno mutaundi unotoona kutoti imvura yakatochena inotorinika, asi hamuna mvura kwese kwatinogara, kwese kunana budiriro mfa kwese nina kuwadzana hatina mvura kwatinogara. Dai dambudziko iro ragadzirwa.
Mutungamiriri werimwe remasangano anorwira kodzero yekuwaniswa kwemvura yakachena Rainwater Community Alliance vaHeartlife Mudzingwa vakati mumisangano yavari kuita nekanzuro zviri kubuda pachena kuti kanzuro iri kurasikirwa nemvura zhinji yakachena panguva iyo vagari vamwe vasiri kuwana mvura.
Gudare Harare riri kurasikirwa nemvura yakawanda pa 500 megaliters dzavanoprodusa pazuva, chikamu 52% makumi mashanu nembiri muzano chiriku achisukunza maruku kanzuru pane iri kurasika nekuda kwekutsemuka kwemapaipi i 35% yaproduceswa nekutare Harare zvichireva izvo kuti chikamu chemakumi matatu neshanu muzano chiri kurasika nekuda kwekutsemuka kwakaita mapaipi saka mvura iri kurasika pazuva takai calculator wesu takawerengedza tikaona kuti iri kurasikirwa nemvura pazuva inosvika mari inoita 50,000 mukutare Harare
pamudzingo wakawedzerwa wakati kanzuro yakati asana nedambudziko guru sezvo pombi dzinofamba nemvura dzaora uye dzoramba dzichingoputika pese pese
kugadzira kutsemuka kwemapaipi kuchatora nguva pamaonero edu nekuti mapaipi acho ose mazhinji aora ari pasa kubva pakawana nyika ino kuzvitonga kuzere paekwana independence kuna 1980 kusvikana nhasi mapaipi wavo ndiwo arongoshanda saka nepainochinja paipi ikangochinja nepatsemuka pamwe panotsemuka zvichingodaro uye panotowadzerwa mvura panoingirizwa production yemvura inokonzerawo kuti mapaipi atsemuke zvakare
kunyange hazvo vasina kutaura uwandu hwemvura iri kurasika mutauriri wekanzuro vamichael chideme vakabvuma kuti kanzuro yeharare iri kurasikirwa nemvura yakachena yakawanda vachideme vakati kanzuro yakawedzera mvura inobva kumoton jeffrey vakati izvi ndizvo zviri kuputisa pombi dzakawanda asi vachideme vakavimbisa vagari veharare kuti kanzuro ine urongwa hwekuchinja pombi idzi vachiisa itsva kuitira kuti kanzuro isaramba ichisangana nedambudziko rekurasikirwa nemvura yakachena
hongu tine mvura iri kuputika kuputika kuri kuitika mvura kuri kubudikidza nekuwanda kwakaita mvura yatiri kuchenesa kumoton jeffrey ichiuya kuvanhu ndo zvinosvika kuti muzoona mvura isinidzapo yadhisukapo yadhisukapo yadhisuka izvi zvanenge zvisingaitiki makore esapfuura pane kubudikidza nekuti taawedzera yatingati production capacity kumoton jeffrey mvura yakuonekwa ichiputika pese parikuputika mvura tobenda tichinogadzirisa asi chikuru chiripo ndechekuti tine urongwa hwekuisa mapaipi matsva tine mari takawana ku inonzi pane granda takawana rephase 2 remari inosvika iyo kuma 20 million yekutigadzirise mapaipi emvura nemapaipi esuwa tichimaisa matsva
pombi dzemvura yekanzuro zhinji dzinonzi dzachembera sezvo dzisina kuchinjwa kubva panguva yeutongi hwehurumende yava Ian Smith kanzuro yeharare iri kutadza kusvitsa mvura yakachena kumisha mizhinji kusanganisira budiriro Glenview Warren Park Mabvuku Tafara neimwewo izvi zviri kukonzera kuti vagari vazvicherere matsime padzimba dzavo izvo zviri kuzovaisa munjodzi yekunwa nekushandisa mvura isina kuchena ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
vana vakawanda vaipinda rugwaro rechinomwe kana kuti grade 7 muchinoyi mudunhu remashonal and west vanonzi vari kutadza kuwana zvakabuda mubvunzo dzavakanyora kana kuti maresults nekuda kwezvikwerete zvinonzi vakasiya muzvikoro zvavaidzidza Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
yaye garoziva musoro wetsuro kushaya nyanga kuti zvikoro zvakawanda munyika zvinobata maresults evana kuti vabhadhare zvikwereti zvavanenge vanazvo pachikoro sezvo vanenge vasadzoke pazvikoro izvi vabereki vakawanda vanoti mukuita izvi zvikoro zvinowedzera dzimwe mari pamusoro zvichivapomera kuti vainge vasingabhadhare mari dzose zvikuru dzemalevhi vabereki ava vanoti vakuru vezvikoro vanotora danho iri vachiziva kuti mubereki anenge amanikidzwa kubhadhara mari kuti apiwe maresults ayo anodiwa kuti mwana awane nzvimbo yeform 1 ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidza kuti zvikoro zvakawanda muchinhoyi zviri kuti vana vane zvikwereti zvemalevhi emari dzekutenga mabhazi kuvaka midhuri pachikoro pamwe nemaspecial levhi mumwe mubereki ane mwana aidzidza pachikoro chesinoya amai majori chipoera vanoti vabereki vanoona sevari kubirwa mari nezvikoro nekuda kwemari dzemalevhi dzavasinganzwisise kuti dziri kufamba sei amai chipoera vanoti mari yechikoro yemwana wavo yakakwidzwa nekuda kweinonzi special levhi iyo yavasingazive kuti iri kubva kupi
Nye 11 ukoona unge varikuti birira. Nokuti kana ndakambobvunza balance yemwana wangu ikanzira pa $42. Ndozodzokera ndakuda kuno clear kuti nditore ma results. Ndataurwa kunzi ya $82. Banze yekwazoita special leave, yekwazoita leave ye bus.
Mumwe mubereki amai Joyce kufa avo vanga vachipopota vanoti mari madhora makumi manomwe nemashanu avari kunzi vane chikwereti vakaibhadhara. Amai kufa vanoti rombo rakanaka nderekuti vaichengeta marisiti avo.
Mwanongo yeye akabadhara mari yese 515 achidzokera kuchikoro mauta kuchikwereti ndakatsvaga nezuro saka ndinoti pasinei ndakambatoenda nao $75 yabva kuchikwereti vane vadangotsvaga zvimari nekuti vanenge vaine nhamo yemari.
Amaisipoera vanoti imwe nyaya iri kunetsa muzvikoro zvakawanda ndeye levhi isingapere kubhadharwa.
Kumari yacho nese yebhazi vana vakambobhadhara rakubhadharwa nekuti rauya manje pachikoro asi pisi takatomboibhadhara ndochitsotsi chavari kuita pasinoo yavo taimbozvinzwa saka tazozvionera nokuti vana vedu vamagrade 7 tikuda maresults edu.
Sachigarwa weschool development association kana kuti SDA vagladman Chamutsa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vabereki vane vana pasinoya vanofanirwa kuenda kuchikoro kwavo kuti vaite urongwa hwekuzobhadhara mari idzi asi vana vapiwa mari results. Pachikoro cheManyame vabereki vari kusungirwa kubhadhara mari dzakawanda dzinosanganisira mari yekuenda kuchikoro mwana akapfeka hembe dzake dzekumba kana kuti CVs kubva muna Gunyana gore rino, mari dzekufambisa zvinhu pachikoro kubva murugwaro rwechitanhatu pamwe nemalevhis ose. Mutemo wezvikoro unokurudzira kuti zvikwereti zvemwana wechikoro hazvifanirwe kukanganisa kudzidza kwake. Mutemo uyu unoti chikoro chinofanira kutevera chikwereti kumubereki vachishandisa chikonzi sezvo mwana asina mhosva. Mukuru webanzi rezvedzidzo yepasi mudunhu rematonal and west vasilvesta vashayamombe vanoti vachaongorora nyaya iyi kana paita vanenge vaenda kumahofisi kwavo nezvichemo. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine ata achigoriwa.
Kuna Thomas Dafrenyika Mapfumo tabataswa kumagumo echirongwa chedu sezvongo yedu yapera regai timotarisa musore naudza nhasi. Nengo dzeparamende kubva kumapata anopikisa dzotarisira kuti mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachapota vachienda kudare reparamende kunopindura mubvunzo. Vamwe vemasangano akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuenda kwaamai Makarau kubva mukomisheni inoona nezvesarudzo yezeki hakuna zvikuru zvakunobatsira kana sangano racho rezeki risina kugezwa rose zvakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare nenguva dzatu masikati apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standikile Mutsanga.